Amen. Praise his name. So last year around June, I think we had some special services. It was we deemed them encounter with strange uplifting.
Amen.
An encounter with strange uplifting.
Amen. Kutama wekwe ne kusimudzirwa na mwari.
Akwe kusimudzirwa chete. Kuno shamisa. Not just an encounter. It was a strange one off in a strange order.
Kusimudzirwa kuno shamisa.
Which was something which was not common.
Chinova chimwe chinhu changa chisina kujairika.
Amen.
Amen.
And when we made those preparations,
patakaita gadziriro iyoyo,
so something happened.
Pane zvakaitika.
Bradley came to see me.
Ama Bradley wakauya kunondiona.
He had something that was troubling him.
Pane zvaiva netsa.
He had told me before.
Vanga vandiudza wayanga yapfuura.
I knew about it.
Uye ndaiziva nezvazvo.
So he said, now pastor, I think this is the time. I feel this is the time.
Wakati mfundisi ndiri kunzwa kuti ino ndonguva yacho.
That something must be done.
Kuti pane zvinofana kuitika.
Amen.
Amen.
Say this is the time that something must be done.
Kuti ndonguva yacho kuti pane zvinofana kuitika.
I think allow me to go and do action about it.
Nditenderei kuti ndiende ndinoita chimwe chinhu pamusoro pazvo.
So he drove to Mutare.
Akachikaira kuenda kwaMutare.
And he brought his brother.
Ndokuunza mukoma munengena wake.
To have the services. Even for him to hear those services.
Kuti vange vachinzwa maservice iwayo.
And so the brother is with us this morning.
Amen. Saka mukoma wake uya nesu mangwanani ano.
He has been with us ever since.
Vagara vangori pakati pedu.
I want to call him brother just to come.
Ndoda kuti ndidane mukoma wake vauye.
To share your story with us this morning.
That's
Brother Brandon.
Amen.
Brother Brandon Mataros. Amen.
Amen.
May you share your story with us. In Jesus' name.
Muzitara Jesu.
Yo, I greet you all in the name of Jesus Christ. Amen.
Muzitara Jesu Christo.
I feel humbled and unworthy to stand in front of you today. So standing here before you, I just want to testify on the goodness of the Lord. I'm coming from a life of drug abuse, alcohol. A life of confusion. A life of hopelessness, you know. But then, ever since I met Jesus, my life has changed for the better. Now I've been elevated to places I never imagined myself to be. So before I go into my story, I just want to say, first of all, I want to say, may Pastor God bless. May God bless Pastor Mwandura and his family.
Second, sati ndanyanyo pinda pinda muna uyangu ndoda kungoti mwari varopafadze mfundisi Mwandura.
May you keep feeding us with the word.
Rambai mchingoti pa chikafu cheshoko.
It's really impacting and changing lives for the better.
Ziri kunza runziro yekuchinja upenyo uchita zirinani.
Secondly, I want to say may God bless our office bearers.
Chechipiri ndoda kuti mwari varopafadze avo vane maofisi pano pakereke.
I see you be running around and serving the Lord, keeping the church in check.
Ndinokuonai muchimhanya mhanya muchishumira mwari kuti kereke irambe ingori muhurongwa.
In accordance with the church order and doctrine.
Zvichienderana kunyangwe neurongwa hwekereke uye nedzidziso.
And then lastly, I want to say to the congregation, my beloved brothers and sisters.
Chekupedzisira ndoda kuti kuungano hama dzangu hanzvadzi nevakomana vanodikana.
Thank you so much for the warm welcome.
Ndinokutendai zvakanyanya nekundigamuchira pano.
And I want to say thank you for the strong structural like support system you've been offering to me.
Ndoda kukutendai zvakanyanya netsigiro yamakanga muchingondipa.
It has been very effective in my spiritual growth.
Yanga yakava nerunziro yakakura kwazvo mukukura kwangu pamweya.
So now I'm getting into my story.
Iko zvino ndakupinda munhau yangu.
So I started doing drugs. Like I was so into drugs and alcohol when I started college, 2014.
Ndakatanga kutora zvinodhaka nedoro ndiri ku college muna 2014.
I grew up in a message family. I was, to some of you who may not know, it was my second time being baptized.
Amen. Ndakakura ndiri muri inotenda maridzo yenguva.
And then I chose my path.
Uye ndikatora sarudzo yekuteera nzira yandaida.
In this path I chose the temporal pleasures, the worldly pleasures, and
nzira yangandatora iyi yekutevera zvinofadza zvenyika zvenguva doko doko.
But then I can strongly say there is no fulfillment in all that.
Asi ndinokuudzai pachena kuti hapana kana chinogutsa mune zvose izvozvo.
It's just something like temporary, but then you won't have the content and certification you'll be seeking for.
Zvinhu zvinongoitika kwechinguva chidoko zvokuti hazvina kana chinogutsa chazvinounza kwauriwe.
So when I went to college, I was by Midland State Invest.
Pandakaenda ku college ndangandiriko
Midland State Invest Gweru.
Midland State Invest ku Gweru.
Yeah. So I started doing drugs and then I hung around with the wrong crowd.
Ndikatanga kutora zvinodhaka uye ndakabatirana nevanhu vakanga vasina kunaka.
In doing this, I made a lot of bad choices and bad decisions.
Muna izvozvo ndakaita sarudzo dzakaipa dzakawanda kwazvo.
And some of these decisions, they even estranged my relationship with my family.
Amen. Sarudzo idzodzo dzimwe dzacho dzakakanganisa kuyanana kwangu nemhuri.
There are times we went like something like months without even talking to each other.
Amen. Pane dzimwe nguva dzokutoti tanga tisingatokwanise kuti tinge tichitaurirana.
But then I thank God for giving me a loving family.
Asi ndinotenda Mwari nekundipa mhuri nerudo.
In all those things I've did, the bad choices, they always gave me another chance to start over again.
Muna zvose izvozvi zvandaita vaigara vachingondipa mumwe mukana wekuti ndinge ndichitangidza patsva.
If I was born in a different family, perhaps maybe I'll be in the street by now.
Dai ndanga ndakabarwa mumhuri yakasiyana pamwe pane nguva ino ndingadai nditori mumigwagwa.
So yeah, I started doing the drugs and I made bad choices. But then in all these things I was doing, I had this conviction inside me.
Ndakatanga kutora zvinodhaka nezvakadaro asi mukati mangu ndanga ndine chimwe chinhu chaigara chichingonditi.
I wanted to have a close walk with God. I had this conviction inside me.
Ndaida kuti ndive nekufamba ndiri pedyo sana Mwari.
But then I went for years, in fact, without going to church.
Amen. Ndakatora makore ndisingaende kukereke.
But still I felt like I wasn't satisfied with all that I was doing.
Asi ndaingonzwa sokuti handisi kugutsikana nezvose zvandainge ndichiita.
Then God used Brother Bradley. Amen. Last year.
Mwari vakashandisa hama Bradley gore rapfuura.
It's been my brother. May God bless you for everything you've did to me.
Amen. Koma wangu Mwari vakuropafadze nezvose zvawakandiitira.
Words are not enough, but then inside me.
Mashoko haana kukwana asi mukati mangu ini.
So he came and took me in Mutare.
Vakauya vakanditora kwa Mutare.
He brought me from a place of shame, of a place of you wouldn't have my lifestyle.
Vakandibvisa panzvimbo yanyadzisa kwazvo vanga usingatomboshuwire kunge uri muupenyu hwandaita.
And then he drove overnight.
Vakatyaira usiku hwose.
And when he took me, I was coming from the club.
Pavakanditora ndaitobva kubhawa.
He got home around 7 a.m.
Man.
And then we drove back to Harare.
Tikadzokera tikatyaira kuya kuHarare.
I cleaned myself up.
Ndakazvigeza.
Then I was here, church pastor Shavi from Namibia was having some meetings here.
Amen. And the kawa uya kuna ukereke mfundisi Shavi kuna Namibia wanga waine msangano ya wai pari zapano.
Indeed it was a life changing series of sermons.
Zviro kwazvo zvakanga dziri mharidzo dzakatevedzana dzakashandura upenyu hwangu.
I felt something and my life changed.
Ndakanzwa chimwe chino uye upenyu ukashanduka.
After that, other services we were doing here with Pastor Mwandura.
Amen. Netsimwe services zaitevera mfundisi Mwandura.
Then I had to talk to Pastor Mwandura after the sermons, the conference that was happening by Pastor Javi.
Ndakazotaura namfundisi Mwandura mushure memisangano iya yakanga ichiparidzwa na mfundisi kuNamibia.
And then I decided to give myself to Jesus.
Ndakatora sarudzo yekupa upenyu kuna Jesu.
That's when I was baptized the second time.
Ndo pandakazobhabhatidzwa rechipiri.
When I came out of those waters, my life was different. I felt something.
Pandakabuda mumvura dzerubhabhatidzo ndakanzwa kuti upenyu hwangu hwashanduka. Pane chandakanzwa mukati mangu.
all this happening, I wasn't employed by that time.
Zvose zvichitika ndangandisinga shande panguva iyi.
I was just being a vagabond.
Ndangandingoriwo mhengo.
Loafing around.
Ndichingova munhu aingotenderera.
In confusion, lost. In fact, I was lost.
Ndiri munyonganiso kutaura chokwadi ndangandiri munhu akarasika.
Then I started applying for jobs.
Ndakatanga kutsvagawo mabasa.
I went for interviews.
Ndikaenda kuno ma interview.
But then this didn't happen quick.
Asi zvazvina kuitika nekuchimbidza.
So I took my shortage patience.
Saka ndakatora hambo uyu nekutsungirira.
And then there's a scripture in the Bible which says faith without works is dead.
Pane gwaro rinoti kutenda kusina mabasa kwakafa ririmo muBhaibheri.
So sometimes you might be praying for something, but then you need to put an action for that to materialize.
Dzimwe nhambo unogona ngauri kunamatira chimwe chinhu asi unofanira kuti unge uchipinda pabasa kuti chinhu ichocho chinge chichizobatika.
So I started, God bless Brother Ushe.
You know, Tim, I river up a fadze, Ama Ushe. Amen.
Brother Ushe has been there with me since I started worshiping with you guys here.
Amen. Brother Ushe, wakara wachingo mirane ni kubvazo, ndakatanga kushumira ne mipano.
He has shown me brother love.
Wakandiratidza rudo chairo rwehama.
He showed me brother kindness.
Wakandiratidza baba gunyoro chairo rwehama.
May God bless you and your family.
Mwari vakuropa fadze ine mhuri yenyu.
Even your missionary work,
kunyangwe basa renyu rechimissionary,
may God strengthen you and keep saving more souls.
Mwari vakusimbisei murambe muchingohwina mweya yakarasika mizhinji.
So brother Ushe has been with me, he was mentoring me.
Hama Ushe vanga vagara vaneni vachindidzidzisa.
We had what we had here after the services, and then we had this relationship with him that promoted my closer walk with God.
Pane zvatakazoita mushure memisangano ino yatakava nayo gore rapfuura uye izvozvo zvakashandura ufambo hwangu naMwari.
One of the issues was, the pending issues was, I wanted to get employed, like formally employed. Ever since I graduated in 2018, I never got a formal job in line with what I studied for.
Chimwe chinhu chandainyanya kuda chanchiri chekuti ndenge ndichipinda pabasa ndigoshandawo kubvazwa ndakagraduate 2018 handina kubva ndamboenda kunoshanda.
So my main prayer request was getting employed formally.
Saka chandainyanya kushingaira ndechekuti ndenge ndichiwanawo basa rekuti ndenge ndichishanda.
So we left our prayer request here at the altar with Brother Ushe.
Saka takasiya mchikumbiro chemuna matopano na Brother Ushe.
Of course he had other different prayer requests he wanted for himself.
Ndinovimba vanga vane zvimwe zvikumbiro zvavaidawo nawo.
And then last year I applied for this job for this NGO.
Amen. Gorera pfuura ndika apply kuti ndiwane basa iri ku NGO.
I was called for an interview.
Ndikadaidzwa kuti ndiende ku interview.
At first we were about 18 people.
Kekutanga tangatire wa 18.
So I passed the first round of the interviews.
Ndikakunda kekutanga katakaitwa ma interview.
Then I went for the second round, it was a PowerPoint presentation.
Amen. Ndokuenda kechipiri apo tainge tichifanira kuzoratidzira zve PowerPoint.
So I was given a topic on public drug abuse awareness. That's the other program we are dealing with as an organization.
Tikapiwa musoro wekuti ndenge ndichitaura nezve kutaura nezve pamusoro pezvinodhaka nezvakadaro.
And then I passed the second interview.
Ndokubva ndatsunha zvekare interview yepiri.
Then I went through the final and last third round of interviews. There was the final round.
Ndokuenda interview yekupedzisira inova yechitatu.
And then I passed as well and I signed the contract on the 18th of December.
Ndokubva ndapasawo zvekare ndikabva ndasaina contract yangu musi wa 18 December.
So it's never too late with God.
Amen. Hauna kana kumbononoka.
I almost thought the year was ending without getting employed.
Ndanganda kutoti gore rakupera ndisina kuwana basa.
But in the very last moment, that's 18 December, it's almost the close of the year.
Simunguwa yekupedzisirisa 18 December kunenge kwatova kupera kwegore.
I got employed.
Ndakawana basa.
God is alive.
Mwari mupenyu.
So all these experiences I was having and the drug, and I think God was just mentoring me and molding me.
Zvose zvandakapindana nazvo zvezvinodhaka izvi ndinovimba Mwari vanga vachindiumba.
This was an experience for me to teach and help other people who are in the same situation.
Of which
that will be one of the things I will be doing at the work, at the new job. I'm just being grateful. I feel humbled. Even the offices, I'm now brushing shoulders with big people. I'm dealing with the ministries, the MPs. I never imagined myself in those places. I just thought maybe I was destined for hopelessness,
for doom.
But then there's God alive, and prayer changes things. Ever since I started being serious with the things of God, I've seen changes in my life. Of course, I'm still working on some of my weaknesses. But trusting the Lord and being our guide, our helper, eventually I will overcome and then I will reach the stage of a perfect man. So this is just the surface of my whole story. We might take the whole day testifying.
But
I'm just grateful to the Lord. He's been wonderful to me. So with this testimony, this is my stop. Stop. Something like affirmative talk. Affirmative.
Okay, no, ndirikusimbisa.
It's a general reminder to the devil.
Amen. Kungora ngaridza Satan.
Every time he tries to deviate me from my covered call.
Kuti nguva yanoda kuedza kungondibvisa pakudano kwangu.
I'm no longer walking that path.
Amen. Andichafambe nzira dzake.
Praise the Lord.
Mwari ngavarumbidzwe.
God bless you all.
Mwari vakuropafadze mose. Amen.